Apo kwasara shondo rimwe chete kuti zoro rekisimusi risvike, wakawanda munyika vanonzi vari kuchema chema kuti zvinhu hazvichina kufanana nemakore akare apo mumaguta nemadhorobha mungadai riri besanwa revatengi vanotengesa nevanongozvifambira vachivaraidza nguva vachiona zvitengeswa nepamafafitera kana kuti window shopping. Vanotengesawo havana mufaro sezviri kutaurwa nemukuru werimwe sangano revanorarama nekutengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vasamero wadzai, ava vanoti danho riri kutorwa nehurumende rekusunga nekutorera vanotengesera mumigwagwa zvinhu zvinonzi zviri kupinzwa munyika zvisiri pamutemo ratowedzera kushayikwa kwebhizimusi munhengo dzavo pamwe neveruzhinji.
So yeah, my members edu mazhinji are affected ne operation iyo iri kuitwa ne government. So vazhinji they are not able, havana vasikwanisa kuimporta zvinhu, and bose kana watoimporta kuunza kubva kune zvimwe nyika panguva inoi ndokuti utokwanisa kuita mari. Saka iroro redambudziko riri kubatawo mamembers edu. Tinovimba kuti nokufamba kuri kuita mazuva takusvika kukisimusi business ichatanga kusimuka.
Vawadzai vanoti danho iri rave kukanganisawo vezvitoro zvidiki ava vaisimboigirwa zvinhu kubva kunze nenhengo dzavo.
Ange tichitotaura nemamwe mamembers edu ari mubhizimusi rokutengesa mapatsi edzimota nezvimwe zvakadero, maservice kits ezvimota, vachitaura kuti nenhau yeoperation iyoyo havasi kukwanisa kuhodha zvinhu zvakakwana nokuti makambani anosihodhesa aya haasi kunatsokuunza zvinhu semaunzira avari kuita. Saka kwatova nekashoteji mbichana especially kumapatsi ezvemota.
Mutevedzeri wemunyore mukuru wesangano revashandi reZCTU vakuda kwashe munengiwa vanoti chikuru chaita kuti vanhu vasatenga semamwe makore inyaya yekushaya simba kwakaitwa nemari yemunyika yeZig, kunyange hazvo vashandi vakanzi vapiwa mari dzemabhonasi.
So zvazvinoreva ndezvekuti what workers win on the collective bargaining table they lose it through monetary policy nema statutory instruments. So Christmas kana kutoti December asvika hazvizi kuoneka chiro matinofamba nematinogara. Zvinoratidza kuti aggregate demand of goods and services is actually shrinking and going down, and we call upon government to increase disposable income kuvashandi so that they can stimulate business, nekuti vashandi ndivo maconsumers emagoods and services. Kana vasina mari zvazvinoreva futi ndezvekuti mabhizinesi haagoni kusimuka.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabor and economic development research institute of Zimbabwe Dr Prosper Chitambara vanotsigirawo nyaya yekuti vatengi vashoma gore rino zvichienzaniswa nemamwe makore, vachiti izvi zviri kukonzerwa nenyaya yekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika.
Business rakati dererei. Of course gore rino rari gore rakaoma nenyaya yedrought yatakanga takatarisana nayo, saka zvakaaffecta makambani akawanda, zvakaaffecta vanhu vakawanda in terms of ma diminished earnings nema incomes. Yatakaona maformal business especially ezvitoro achivhara some retail outlets over the course of the year. Saka I think gore rinorara katome tiri kutarisira kuti gore rinouya zvinhu zvichashanduka for the better, zvichaimprova. Tinotarisira kuti mvura, tinowana mvura yakakwana kuti tive negoo rakanaka rinobatsira kuti ikonomi yedu inge ichifamba zvakanaka.
Dai kare kare apo vashandi vaitambira nenguwani mari dzekutendwa kushanda kwavakaita gore rose dzemabhonasi dzinoya mumwedzi wambudzi, muzvitoro zvembatya, midziyo, chikafu nedzimotokari mungadai muri kuitwa semizinda yenyuchi riri besanwa vanhu vachipfachura chedikita ravo.